Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 15 Dzitsva 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti nhengo dzaro dzicharamba dziri muparamende sezvo dzakatumwa kuparamende nevanhu. Bhanga guru repasi pose reWorld Bank rinoti kushayikwa nekushomeka kwemagetsi kuri kukonzera kuti zveupfumi zvisakura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti vabvumirana kuti nhengo dzaro dzeparamende nemumakanzuru dzisabuda muparamende uye dzirambe dzichiita basa radzakasarudzirwa nevanhu. Zvichitevera sarudzo dzemabai elections dzakaitwa zvondarapera, vamwe vatsigiri vebato iri vanga vachikurudzira kuti nhengo dzeparamende dzebato ravo dzibude muparamende senzira yekuratidza kusafara nokubirwa kuri kuitwa sarudzo. Vakafanobata chigaro chomutauriri webato iri vapromise mukwananzi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda kuti veruzhinji vaone zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vachiti vanhu ava vakaiswa muparamende nevanhu uye vanhu ndivo vachavabudisa.
Vamiriri vedu vari muparamende vakasarudzwa nevanhu. Tinofanira kuremekedza zvakasarudzwa nevanhu nebudikidzo yavabuda musarudzo. Kana vaMnangagwa vasingadi vatungamiriri vedu vari muparamende, hatingavaitiri basa rekuvabuditsa isusu. Ngavavadzinge ivo, nyika yese iona kuti munhu asiri kuda vanhu vakasarudzwa nevanhu sandiyo CCC. Asi ndivaMnangagwa. Asi vamiriri vedu vemuparamende vane chitsvambe chavakapiwa nedare guru remusangano reCitizens National Assembly kuti kana muriko kuparamende hamufaniri kunyarara, munofanira kunomiririra vanhu muchitaura zvichemo zvevanhu sezvamaona zvichiitika nhasi. Vamiriri veparamende vachimira rezhimu ichivhenekwa kuti irezhimu isingadi demokrasi munyika, vachitumira mapurisa kuti apinde abuditse nhengo dzeparamende muparamende. Zvakakosha izvo zvokuti vanhu vaone kuti munhu ane mhosva, ane chitema chaari kuita, uyo ari kubudisa vanhu ari kutaura chokwadi mukati medare reparamende isipapo.
Kune avo vamwe vari mubato renyu vanga vachikurudzira kuti nhengo dzenyu dzeparamende dzibude muparamende, munoti chii kwavari?
Isisi tinotambira mazano nemiono yese inobva kuvanhu. Hapana muzano kana muono watisingatarisi nekuzeya. Asi tazeya sedare guru, tinotarisawo maadvantages nemadisadvantages nemastrategies anenge achiungwa nemusangano. Toona kuti pari zvino hatingaiti hweguruwe hwekudambura makuru. Vanhu vari kuda kuti vanhu vedu varambe vari muparamende vachitaura chokwadi, vachimira vachibvunza kuti kouya anonzi Scott apinda sei mudare. Vanhu vakarambidzwa kuvhotera munhu wavanoda pai. Pasi zvakatikoshera izvozvo, idare guru rinoonekwa nenyika yese, zvaonekwa zvaitika, yafumurwa rezhimu. Saka vanhu vedu vacharamba varimo, ichasvika nguva yekuti kana kunzi ngavachibuda vachabuda. Asi pamusoro pekusabuda kwavo nemataura vanenge vachiita mudare guru reparamende, kune zvakawanda zvichaitika pasi patinoti paground zvinenge zvichiita nevanhu venyika ino, macitizens vachidhimanda kodzero dzavo dzekusarudza vatungamiri vavanoda, vachidhimanda kuti vachabangwe nevanhu vavo veZANUPF vamiswe kuramba vachiita zvavari kuita zvekuita nyika isagadzikana.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCCC vapromise mukwananzi vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, vaimbova munyori mukuru wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, asi vave kushandira sangano remakereke epasi pose reWorld Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata vanoshora bato reTCCC vachiti rinofanira kuratidza kuti rabva zero sezvo vanhu vazhinji vakavavhotera netarisiro yekuti bato iri rinokwanisa kuvamirira. Vachinyora padande mutande reX raimbonzi Twitter, mufundisi Mutata vanoshora zvakataurwa neTCCC mushure mekuita musangano wavo nemusi wechitatu vachiti vanhu vakange vakamirira kutsanangurirwa nekuudzwa zvinoita kuti vazive kuti vane vanomiririra. Tabata Reverend Mutata kuti twinze zvizhinji.
Hongu zvatanyora pavahwandende zvekuti izvo nyaya yemultiparty democracy tinoikoshesa zvikuru nenyaya yekuti vanotonga vanofanira kunge vachiitwa held accountable kana kuti vachikwanisa kuzvidavirira kuvanhu vakavavhotera uyezve vachi tsoropodzwa neopposition opposition inenge ichiongorora kuti zvinhu zvinofamba sei. Tunoziva kuti opposition inoshanda muenvironment inorema zvikuru, kwete muZimbabwe chete but nyika dzakawanda.
Dr. Mutata, makatarisa bato guru rinopikisa muZimbabwe, nhamo yamuri kuona ndeipi?
Nhamo yatinoona ndeyekuti opposition yeCCC naiyovo dzimwe nguva inozvifuura mumakumbo nokuzvipinga ndare kana ichiti yabva kuita musangano yonyora kuti izvi ndo zvatatenderana zvatichanoita. Asi kana ukazviongorora uwana kuti mahumbwe zvitambavanana hazviratidzi kuti zvinhu zvaitwa navanhu vano mundangariro wokuti ndiwo vangava hurumende yamangwana. Saka ndo zvandanyora ndichitini, hai zvinoda kuti naivo vakwidze chikero chekutamba chavo munhandare yavari kunyange zvinhu zvichirema, but naivo vanofanira kunge vachiita mubato wavo nenzira yakakwirira. Tivonewo kuti pasangana vanhu vanofunga zvavanoita uyezve vanenge vachiita zvinhu zvekuti zvinopfuudzira mberi zvishuvo zvavanhu vanenge vakavavhotera.
Apa mukatitsanangurira zvishoma here Dr. Mutata?
Nokuti ndiro basa reopposition, ndiro kupa vanhu tariro vachiti kana isu mukativhotera izvi ndo zvatinogona kuita izvi. Zvino kana vachiti zvavanonyora anenge akaita semahumbwe, vanovatevera vanovora moyo nokushayiwa kuti ndiyo alternative here. Zvinotsvakwa kuti alternative iyo inge yakasimba kuitira kuti hurumende ipati iri kutonga yezano PF ikwidzewo mabhurugwa nenyaya yekuti inenge ichiti vanhu vatiri kukwikwidzana navava ishasha uyezve vanoziva zvavanoita. Ndo zvandandanyora padande mutandiro reTwitter. Asi hongu vamwe vanogona kunge vazviona sokuti tiri kunyomba mubato weopposition. Haisiyo vavariro, vavariro ndeyekuti kana tichikurudzira multiparty democracy tinotsvaka kuti hurumende ngaidilivhe zvayakapromisa kuti ichaita uyezve neopposition ngaipewo makwikwi anoita kuti vari kutonga vazive kuti havasi voga. Totenda vawane.
Avo vange vari mufundisi Kenneth Mutata vari parunhare kuGeneva, Switzerland neStudio 7. Tabatavo vakafanobata chigaro chemutauriri webato reTCCC vapromisi mukwananzi kuti tinzwe divi ravo.
Reverend, tinovaremekedza zvikuru, muono wavo tinouremekedza ende tichautarisisa. Asi matauriro atinenge tichiita, tinenge tichitaura tiri pakamanikidzana, hatigoni kuti tiuti bvu zvese mudariro ndava. Hamusi mega vatsigiri vebato vanenge vakateerera, kune vakawanda vanenge vakateerera panenge pachitaugwa. Saka panoiswa meseji kuvanhu inoiswa neuchenjeri, asi isusu ngatisanyanyo verenga message yaiswa ngativerengei zvito zvichaitika muparamendi zvichaitika paground zvichaitika kwakasiyana siyana ndopamuchaona resolution yemusangano haibudi ne statement resolution yemusangano inobuda nezvito zvichange zvichiitika paground chienda mberi tichiita yatinoti isusu muchirungu the path to legitimacy.
Avo vanga vari mufundisi Kenneth Mtata pamsore avo vanga vari vakafano bata chigaro chemutauriri we triple c vapromise mukwananzi vari parunare ne studio 7. Nyanzvi mune zvoupfumi vachidzidzisa paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kana dambudziko rokushomeka kwemagetsi munyika rikasagadziriswa nyika hakuna kwairi kuenda. Muzvinafundo Masocha vataura izvi zvichitevera kurudziro yakapiwa hurumende nebhanga guru repasi pose reWorld Bank iro rinoti hurumende yeZimbabwe inofanira kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemagetsi sezvo dambudziko iri richikonzera kuti nyika irasikirwe nemari inoita bhiriyoni remadhora ekuamerica nomuraudzo kana kuti US 1.27 billion gore roga roga. World Bank rinoti kushomeka kwemagetsi kuri kukonzera kuti zveupfumi zvisabudirira kana kukura. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tunzwe zvizhinji.
Kushayikwa kwemagetsi munyika zvinobva zvadzosera chaizvo upfumi hwenyika shure, nokuti zvinhu zvakawanda zvinoitwa namagetsi zvinogona kubvira kana kuverenga kwavana vechikoro chaiko pamwe chete nemumabhizinesi umu. Tikatarisa isu kuti mabhizinesi mazhinji muZimbabwe angova okubata-bata, vangava vanowereda, vangava vanosona, tingati mahembe dzavanhu, mayunifomu, ike zvinezvi vachigadzirira kuvhura gore rinouya iro, zvese izvozvo zvinenge zvisingafambi kana kusina magetsi. Mumabhizimisi makuru aya namamwe madiki vanenge vakumanikidzirwa kuti vashandise majenareta. Majenareta anodaiwo peturo inodhura, saka zvinozoita kuti zvinhu zvose muzvitoro umu zvinge zvichidhuravo kana vamabhizimisi vadhurisirwa.
Professor Masocha, zvirongwa kana kuti zvinangwa zvakaita seVision 2030 hazvibetserewo here nesimba kana kuti shungu dzokugadziriswa kwezvinhu zvakaita seizvi?
Hatina kwatinosvika senyika kana kuya kwatinonzi hedu isu Vision 2030. Hakuna Vision 2030 inosvikwa kusina magetsi. Upfumi hwedu hwenyika yeZimbabwe huri kudzokera shure zuva nezuva, nokuti kuvhiringika kwazviri kuita kanyange kunotora mari chaiko kumabhanga kana kunana Western Union, kunana MoneyGram kuya, zvinhu zvinenge zvichivanetsa. Nokuti panoshayikwa magetsi, pamwe matandemutande maindaneti aya anofambisa zvimwe zvemabhizinesi anenge asingafambiwo zvakanaka. Saka kusakufamba zvakanaka ikoko kumwe kwacho kunozoratidzika tichiona maraini akawanda wanda, angavawo kutenga, angavawo kutora mari. Inguva yokufambisa upfumi hwenyika inenge yakatobatwa iwe mutereri kana uri muraini, unotoka uchiziva kuti ndokuuraya kuri kuitwa upfumi hwenyika ihuhuhu. Novanofanira kunge vachitipa zvombo zvokushandisa zvakaita samagetsi, zvinozoita kuti magetsi asiko kana mvura chaiyo inoshayikwa. Kozoita iko zvirwere zvakaita sana korera. Saka kuzvipatara uko hakukwanisi kushanda kusina magetsi. Tinoona kuti vamwe vanhu vanozofa. Saka vachinge vachifanira kunge vachishandira nyika, hapana zviri kufamba kana magetsi asipo. Ndio saka kuna mari dzakawanda dzinenge dzichinzi dziri kuruziwa muupfumi hweZimbabwe kana kusina magetsi. Ichokwadi ichocho chaizvo zvokuti tiri kudzokera shure sa chaizvo senyika kana nyika ichishayiwa magetsi seizvi.
Avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio. Sangano reZimbabwe Women Against Corruption Trust rinoti vanhukadzi ndivo vanonyanya kuremerwa nenyaya dzeuori kupfuura vanhurume. Mukuru wesangano iri Muzvare Sandra Matendere vanoti uori munyika hwanyanya, naizvozvo chirongwa cheNational Anti-Corruption Strategy chinofanirwa kutsigirwa zvikuru nekuti vanhu nemasangano akasiyana-siyana ari kuisa misoro pamwe chete vachitsvaka nzira dzokudzikisa uori munyika. Ngatinzwei Muzvare Matendere vachitsanangura.
Uori idambudziko rinosangana nenyika dzakasiyana-siyana pasi rose. Toda kuti Zimbabwe ndeimwe yenyika ine dambudziko irori reuori. Pane inonzi National Anti-Corruption Strategy yakalonjewa muZimbabwe. National Anti-Corruption Strategy iyi inoita kuti vanhu vakasiyana-siyana vave vanoisa musoro pamwe chete kuti nyaya dzeuori dzingaderedzwa sei. Panosanganisira vecivil society, vemedia vari imomo mustrategy imomo, touya vehurumende vemapazi akasiyana-siyana uyezve veparamende vanopinda muanti-corruption strategy imomo. Saka ndoda kutini pane zvimwe zvinhu zvakanaka zvinonga zvichiitiwa asi hazvizoonekwi nokuda kwekuti uori hwacho hwatekeshera. Panyaya yecivil society pane dambudziko riripo rekuti mitemo imwe iri kuisiwa iri kuita kuti vecivil society vanzwe kutya kuti vataure nyaya dzimwe dzakasangana nedze corruption dzemahuman rights kana kunyatso kubudisa zviri kuitika nokuda kwekutya mitemo iyoyo.
Mitemo yamuri kutaura apa ndeipi uye inonetsa sei?
Sewe Patriotic Act tinonetsa kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti kuva patriotic kwacho kuita sei kana kuti kusava patriotic kuita sei. Zvinozoita kuti vanhu vatadze kunyatsa kubudisa zvavanonga vachida kutaura nokutya kamutemo iwoyo wakabva kuisiwa. Saka nderimwe dambudziko rinosangana nevanonga vasiri muhurumende vatingati vecivil society.
Dambudziko guru ramuri kuona munyaya iyi nderipi?
Pane dambudziko rekuti vanoita zvematongerwo enyika vazhinji vacho vanonga vakushandisa mazita emusangano kuti vapinde munyaya dzehori. Vamwe vacho vanonga vachitonyepa vachishandisa mazita evakuru kuti vasasungwa kana kuti varege kubvunziwa pane zvavanonga vachiita. Ndoda kuti zvakare pane vematongerwo enyika mapato acho makuru ose ane vanhu vanoita hori. Hatingati ibato rimwe chete rinoita hori wowo. Nekutikatarisa kumakanzuru chaiko, makanzelas vanoita hori wekupanana mastens azvisiri pamutemo kana kuti nemitengo isinganzwisike, mitengo yakanyanya kuderereza. Saka tinoona kuti ndeve opposition ivavo vamwe vanonga vachiita izvozvo zvekupanana mastens. Touya kune vematongerwo enyika vari kubatwa mberi ZANU PF vanoitawo izvozvo zvekupanana kana iri minda kana kuti maopportunities kana kuti kumamines ndokunonyanyoitikawo huori ivo. Vanonga vachishandisa mazita evakuru, pamwe pacho vakuru ivo vanonga vasingatombozive but inyaya dzinonga dzichiitika. Ukaenda kumamines unonzwa kuti imaini yemunhu anonga aine chinzvimbo mumatongerwo enyika. Saka tingati politics necorruption zvinonetsa kuti tikwanise kuzvipatsanura nekuti vazhinji vanoshandisa mazita evakuru vanonga vari mupolitics kana kuti kushandisa mukana wekuva padhuze nevanhu vane zvinzvimbo zvikuru muhurumende kana kuti mupolitics kuti vaite nyaya dzeuori.
Muzvare Matendere, pangaitwa sei apa? Pangagadziriswa sei?
Panoda kuti pasimbiswe mainstitutions anoita nyaya dzekurwisa uori zvakaita seZimbabwe Anti-Corruption Commission neNational Prosecuting Authority. Taona isu kuti saki mugore rino vanga vachibata kunyange vari vakuru vemumakanzuru kana kuti vakuru vanonga vaine zvinzvimbo mumapolitics. Saka ndizvo zvatinochikurudzira kuti vanhu vanonga vachihwanda nemapost kana kuti kuhwanda nekuva padhuze ne vatungamiri hurumende kana kuti vatungamiri vemupolitics kuti vaite hori vose ivavo vagosungwa.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Women Against Corruption Trust muzvare Sandra Matendere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica.
America inocherechedza Africa sedunhu guru mune zvematongerwo enyika uye inotsvaga kugoverana zvinodiwa pamwe nepfungwa nezviito. Vakadaro mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekutyidzana neAfrica, Amai Molly Fee, pavakapa hungoongo wapfupi yadarika vari pamberi pedare reCongress muAmerica. Kupidigurwa kwedzihurumende kuchangobva kuitika mudunhu reSahel kunogona kuve nechekuita nezvimhingamupinyi zvikuru zvakatarisana nedunhu iri, chikuru chiri nyaya yekusasimba kweutongo yagara iripo, kukwira kwenyaya dzeugandanga nekusakwana kweupfumi nekushayikwa kwemikana yedzidzo kune vechidiki vemudunhu iri. Vakati, tiri kuona kuti mhinduro dzedu mukubviswa kwedzihurumende pazvigaro nechisimba dzifambirane nekusimudzira kukasika kutirimuka kwematongerwo, vakatsanangura Amai Fee. Vakapa semuenzaniso vachiti zvichitevera kubvutwa kwemasimba nemauto muna chikunguru muNiger, vakamisa rubatsiro kuzvirongwa zvechiuto runosvika madhora mamiriyoni zana nemakumi mana kana kuti 140 million, mamiriyoni mazana matatu emadhora kuchirongwa cheMillennium Challenge Corporation nekudyidzana kwavo mune zvekuchengetedzeka. Vakati kusimbisa sangano redunhu reAfrica reECOWAS iro rinowirirana neAmerica panyaya yekunyuka kwekubvutwa kwemasimba, vari kutsigira zvakasimba nhaurirano dzariri kuita nehurumende yechiuto muNiger nekubatsira kuti vasimudzire rubatsiro mukutara nguva yekuti nyika iende kuutongo hwejekerere pamwe nekuti vaive mutungamiri wenyika iyi vaBazoumu varegererwe. Vakati America inoramba yakamira semusambangwena mukutsigira kwayo vanhu vemuNiger nekuramba ichipa rubatsiro mune zveutano nezvirongwa zvechikafu. Vakati tarisiro yekudzoka kweutongo hwejekerere muMali iri kuramba ichiita duku, apo hurumende yakafanobata matomu inotsigirwa nechikwata chewana yakasarudza zvakare kunonotsa sarudzo uye iri kumanikidzira kuisa dunhu rekuchamhembe kwemali pasi payo. Amai Fee vakati kudzikira kwenyaya dzekuchengetedzeka kukwira kwouwandu hwevanhuwo zvavo vari kufa nekuparadzwa kwezviwanikwa zvenyika mucherechedzo wekuwedzera kwenjodzi iri kukonzerwa newana. Vakati Burkina Faso iri kutarisana nedambudziko rekuchengetedzeka pamwe nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu. Vakati tiri kukurudzira vanhu vemuBurkina Faso kuti vashandise nzira dzinodzivirira chigandanga dzinotungamidza mberi kuchengetedzwa kwevanhu. Vakati tinoziva kuti kushandiswa zvakanyanya kwenzira dzechiuto kudzivirira chigandanga sezvakaitwa muMali kuchakundikana. Vakatiwo kugadzirisa matambudziko ekusagadzikana mune zvematongerwo enyika muBurkina Faso, tiri kukurudzira kuchinjanwa kwemasimba ekutonga kunofambidzana nenguva inoziviswa kuvanhu vose. Vakati apo tiri kutsigira vamwe vedu muAfrica mukubuda muzvimhingamupinyi izvi, tine chivimbo chekuti kutungamira nezvatinoziva kuchatsigira zvakasimba urongwa hwedu hwekugadzikana.
Ayo ange ari mashoko anoratidza maonero eAmerica maaverekerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinotaura pamusoro wana munangaro maakonzi mapiwa zvombo nechaina kana uri munhu mutungamiri wevanhu wadi kutaura kuti musandi penyu zvombo, ibatsirewo nemushonga wemuzvipatara, ibatsirewo nemari yekuti mwiri yangu isumuka. Saka neZimbabwe mavoyo maiona mhando yeduka oona kuti kukitine pavanhu vapedza mai zvinokuzikanwa hakuda zvokutofamba chitogiredha nekupfuura chaiko nekuti vapiwa zvombo nechaiko. Saka toraramira kupi kuvanhu veZimbabwe? Anajiti munyika tina president munyika kuti mu president akatadza kutsvaga mushonga akutitsvagira zvombo zvekuda kuti urai mhando yedu yatasara nayo muno munyika ndavamunangarwa nevamwe wavo vatenzi vavo vese tosvika rini ritambudzika muzvipatara hamuna mushonga vanhu vari kufa neko nenhingiri nemarariya apa vanhu vari kubudurisa mabhiri nootenga zvombo hapana kwatiri kuenda hama dzangu anangomashonga chapera kufa dai mari atotikomborerawo taona kurarama zvakanaka muzimbabwe taane tsunami chirwere tsunami ndavamunangarwa tenda hangu
mamuka sei pastudio 7 apo haini zvangu chindongokumbira kuti kusi kuti ngavabvise mamps avo kupariamendi vangosiya zano nachavamwe wake namamp avo nekuti hazvichashandi kuti varambe varimo nekuti vacharamba vachingorikolewa ngavasiye mamp vamunangagwa nachavamwe varimo tenda
pastudio mamukasei vana mukoma tanonoka vana mukoma Raymond kuri sei dangotauro hangu nenyaya yezvombo zvechina inotodhoneta zvombo kana muchida kuona kuti Zimbabwe vanhu mangosara nekugara muchitindiri ima Zimbabwe nyika yakatobaya kudhara ani mukutoona vari kutodhonetirana zvombo pare renyatwa haina kana pain stop zvayo pain is haiko but mumwe munhu anotodhoneta zvombo zvokutoreva kuti zviri kutoitika zvekuti vanhu muri kufa nehurwere korera wateva havatori naye nazvo motonzwa murume mukuru achitoshamarara kuti ha tine hama dzedu dzechina dzinotida isu sadzisi hama dzedu tofanira kufarira vanhu vakaita sanaamerica vanodhoneta mishonga inotirapa munyika tingafarira vanhu vari kutodhoneta zvombo zvekuti varwisane nemaminerals edu avari kutoba munyika vachibetserana nevavari kupa zvombo ivava
ndaingoda zvangu kuti ndizive kuti chinonzi mutemo chii nekuti ndikatarisa muZimbabwe munyika yangu vanotaura nyaya yekuti chinhu chisiri pamutemo ngachibviswe apo ndinowirirana navo kana chinhu chisiri pamutemo ngachibviswe vanopwanya misika yevanhu hanzi haisi pamutemo ndowirirana nazvo ko iye purezidendi ndoda akazvigadza zvisiri pamutemo panofambiswa sei nekuti muZimbabwe hamuna chinonzi mutemo kana ndakazvitarisa munhu wese ari kuita zvisiri pamutemo kubvira kuna purezidendi wacho kuenda kumakabhineti acho vanongodzinga vanhu mumapariamendi zvisiri pamutemo saka chinonzi mutemo chacho chichazotedzwa riini uye chiiko chinonzi mutemo chacho ipapapa am very confused kuti kana vachiti mutemo vari kuti kudii nekuti ndakatarisa muZimbabwe hamutorina mutemo kodzero dzevanhu dziri kungombunyikidzwa saka chinonzi mutemo chacho amen
ndoda kumbobvunza inini kune vetriplec kuti munee muchimbofungeiko pamunee muchingoramba muchitaura same thing zanbifabira maelection vanhu varohwa hamuna kodzero dzevanhu saka munofunga kuti zvichachinja zanupf hazvipi zvakachinja zanupf matare muzimbabwe hafi akachinja ndezanupf kwakurisa masoja saka hapana reason kuti murambe muchingochema nezvinhu zvamunoziva itai action kana musingakwanisi regai kwete kuramba muchingobombora muchiitira vanhu noisi
ndinombotaura
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bato rinopikisa resitiness coalition for change rinoti nhengo dzaro dzicharamba dziri muparamende sezvo dzakatumwa kuparamende nevanhu bhanga guru repasi pose reworld bank rinoti kushayikwa nekushomeka kwemagetsi kuri kukonzera kuti zveupfumi zvisakura ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande